Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro kukadzi 26, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Magwaro iwawo atingati anoratidza kuti chichange chiitika pasarudzo anobatsira kuti tinge tichiudza vanhu, tichibatsira neZimbabwe Election Commission kuti swakati tichange tichiona zvinhu zvakati.
Sangano reElection Resource Center rokurudzira kuti ZEC ikasike kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisirwo achaita zvinhu kusvika musarudzo. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti inoshushikana nemashoko ekuti hurumende haisi kuzowedzera vashandi vayo mihoro gore rino sezvo isina mari. Dynamos inosimudza mukombe wayo wekutanga mwaka uno mushure mekurova Highlanders neZuro makwikwi emukombe weZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena reElection Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kuchikasika kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisirwo achaitwa zvinhu kusvika musarudzo sezvo nyaya yanga iri kumatare edzimosva yakanzwikwa. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nedare rekuti ZEC ienderere mberi nekupa basa rekutengwa kwemichina yekuchenesa zvinenge zvabuda mukunyoreswa kwevanhu kukambani yekuAmerica iro rakanga riri mugwara. Kambani yekuChina yakatengesera ZEC michina yeBVR yakanga yapikisa danho iri ichiti inoda kuti ZEC inge ichipa iyo kambani yeLuxton Group basa iroro. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weElection Resource Center watawanda chimene kuti tinzwe zvizhinji.
Magwara anoratidza yatingati preparedness pachirungu magwara akakosha nokuti anoratidza gadziriro yaitwa. Zvinova zvinhu zvakakosha kuti panange tine chiendero chekuti vacho vanobata nyaya dzesarudzo vakagadzirira zvakakwana. Chechipiri, sarudzo dzinoda kuongororwa. Kana dzichiongorora sarudzo tinofanira kunge tine tarisiro yekuti musi wakati chizvi chaitike. Izvi zvinotipawo nguva sese vanoshanda nhomba tichiongorora nyaya dzesarudzo zvekuti tingatanga kugadzirira kuti makati tichaita sei. Kana pasina urongwa huri kuratidza kuti chakati chichaitika musi wakati zvinova zvinotinetsei pakugadzirirawo kwedu isusu zvine nguva kuti tinge tichiziva kuti pakati tichange tichiita sei. Chekupedzisira toti zvakare magwaro iwawo atingati anoratidza kuti chichange chiitika pasarudzo anobatsira kuti tinge tichiudza vanhu, tichibatsira neZimbabwe Election Commission kuti swakati tichange tichiona zvinhu zvakati. Sarudzo dzinofanira kunge dzichiongororwa nevanoongorora sarudzo. Zvinhu zvinobatsira kuti vanhu vange vachizoti aiwa zvinhu zvaikaitika pachena. Asi kana pasina gwaro rinoratidza kuti chichange chiitika musi wakati, ongororo yandiri kureva iyo hainyatsoitika mune zvakakwana. Saka ndivo zvatiri kurudzira kuti since vematare vataura kuti aiwa pakutsvaga kambani ichange ichibvisa zvinenge zvakaipa pavoters roll pedu, vati aiwa ngavaenderere mberi nekuti vari kuchisumwa mapepa awo haana kumira zvakanaka. Hapasi chinga chimwe chingati kune Zimbabwe Election Commission vangati aiwa isu hatikwanisi kubudisa gwaro rinoratidza kuti vangichange vachiita zvakati musi wakati. Ndizvo saka tabva tati aiwa izvezvi nekuti zvingangodaro zvaivatanganisa kuti vabuditse gwaro iroro zvabviswa nejudgment yabuda iyi. Ngavachitange kubudisa zvinhu pachena tizive kuti musi wa31 March chii chichange chichiitika, musi wa31 April chii chichange chichiitika kuitira kuti tichigadzirira tichiziva kuti sarudzo dzichafamba sei.
Manga manyora here tsamba kuZEC muchiizivisa nezvamuri kutaura izvi?
Takabvirira kare tichivanyorera nekuti tichitarisa kune dzimwe nyika unobatwa sarudzo magwaro anoratidza yatingati operational plan anobuda 18 months tisati tasvika paelection. Isusu tasarudza nemwedzi isingapfuuri mishanu kuti tipinde musarudzo. Asi hatisati tawana magwaro iwawo. Saka tangabvisa kana tichiudza election commission kuti tichibuditsai magwaro iwawo. Asi ivava vanga vasati vavabuditsa. Saka kutaura navo takabvirira kare. Ticharamba tichingotaura navo. Asi sekuona kwedu panewo zvinhu zvaivamisa kuti vange vachibudisa magwaro iwawo. Ivo vanotaura kuti pane vanga vamhanyira kumatare edzimhosva nenyaya dzavo. Saka izvozvo zvaikwanisa kuvakanganisa kuti vange vachizoziva kuti zvavaroda kuita zvingada nguva yakareba sei. Asi matare azvo pajudgment apa hapasisina chavangati chiri kuvakanganisa. Saka kurudziro yedu yekuti vabva vabudisa magwaro iwawo.
Ko havazoti here vanga vasina sachigaro kubva zvabva Justice Makarau zvinova zvinogona kunge zvakadzorera basa kumashure?
Vangangodaro zvavo, asi isusu hatitenderani navo kuti munhu mumwe chete angadai akadaro akavamisa kuti vanga vachibudisa magwaro avo. Hatiri kureva ivavo. So vangangodaro vaine zvavachataurawo zvavo, asi ndizvo zvimwe zvatiri kushandisa kuti tinge tichibvunza kuti tagadzirira zvakakwana here kuti tiendesa kuti mukaona election commission ichitadza kubudisa magwaro iwawo anoratidza kuti vachange vachiita zvevai musi wakati vachida kubudisa chii. Izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvinoshandiswa kupindura mbvunzo yekuti tagadzirira zvakakwana here kuti tinge tichienda kusarudzo. Kana kwatava mwedzi yatataura mishanu yekuti tisvike musarudzo vasati vava nemagwaro iwawo. Kazhinji kazhinji kacho ndo zvinoratidza kuti hatisati tagadzirira zvakakwana kuti tiende kusarudzo.
Vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bepa nawo reStandard neZuro rakaburitsa mashoko ekuti vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakaenda kumhemberero yebirthday ravo kumba kwavo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite nawo musangano vachida kuti vavabatsire kutsvaga rutsigiro. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU PF. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
VaMnangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika, munenge muchiti kudii apa vaMudzengi?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitaza vakaita musi wa15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo. Vari kuti zvavakaita hachi mauto akauya achi vanhu vakaita kuti zvidai achi vaMugabe. Kana vakaramba kudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe. Yonzi yakapinda nechisii hurumende mauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva ino isemaonerenyu?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vangaona mukana. Izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvokuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatara pendinoti zvinogona kudaro ndinotaura kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu atizivi kuti vekuna naMashonaland West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa. Asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti gavhumendi inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vaMugabe votaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvabvisa nyaya yakachitaurwa naivo vaMnangagwa nemauto kuti zvakaitika zvakaitika pasina matambudziko. Nokuti ndichaona kuti vakati zvakaitika murunyararo vakatizve hapana vanhu vakaurawa, asi vaMugabe vakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
Vainesi Mudzengi, vanove nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center. Vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gwaro rakaburitswa nesangano rinoongorora nyaya dzeuori pasi rose reTransparency International rinoratidza kuti Zimbabwe imwe yenyika dzine uori hwakakomba mupasi rose. Gwaro rakaburitswa nesangano iri rakapa Zimbabwe zvibodzwa 22, nyika inenge yakachenesesa ichipiwa zvibodzwa 100, kuchitiwo nyika ine uori hwakanyanyisa isina zvibodzwa zvainopiwa kana kuti ichiwana 0. Izvi zvakasiya Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 kubva munyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Nyika dzinonzi nesangano iri dzakachenesesa iNew Zealand neDenmark, kuchitiwo dzine uori hwakanyanyisa dziri Syria, Sudan neSomalia. Mukuzeya nezvenyaya iyi takabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa, Valuis Munyaradzi Chaumba.
Chekutanga ndechekuti izvo tichiri kure pamatanha tida kuita kuti tipedze uori munyika medu, nekuti katasa patakaiswa papapa tiri kumacheto cheto kwenyika dzine uori dzakanyisa kupasi rino, tichireva kuti pane matanho anofanirwa akasimba chaizvo ekuedza kuti tidi kuindo pane nhando dziri kumberi kwamana 50 asi tatisa kuti titonambaachatina uori, asi nemamiriro azvakaita tichine rwendo rurefu chaivo.
Tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanho adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi. Mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi yekuti hapana matanho ari kutorwa?
Ya, ndinotenderera neongororo iyoyo, nekuti tinogara tichitaura isusu veAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere, nekuti hurumende ndiyo inenge ifanira kutungamirira ichipa muenzaniso kuti haitambiri uori mukuita basa rayo. Asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pachigaro azviite muenzaniso wakawanda, kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti zinofanira kuita uori kuti igozopromotwa, nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva. Saka isusu kuti pekutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana kuti gavhana akambonyorwa nezvake achiti aita uori, kuti titange pacha kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamunotiti nyaya yakati yee ndikazodai, vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo, ndokuti titange pacha. Asi temamiriro zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi, asi totoramba todzikira kumashure, nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba.
Vamwe vanogona kuti gwaro iri nderegore rapera 2017-2018 Zimbabwe yaane utungamiri hutsva, iyi iri kunzi New Dispensation.
Dai zvanga zvichidaro mukomana Jonga, nekuti vanhu varimo muhurumende ivava ndo vanhu vakanga varimo futi mune Old Dispensation achange aripo. Saka kuti tingatoti kuti vanhu vangabva vangoti mangwana acho vatoshanduka mumaitiro avo yamukamhotora iya, kuti hanzi necondamination iyaya kuti vanhu vakatamba nemunhu akachena iwobva watoonda chenere, handifungi kuti zvinoitika nyuo, nekuti tika nemaitiro zvinotoda nguva yakati kurebei kuti munhu adi ashandire zvaanenge achiita. Saka handioni kuti paine mutsauko uchachinjwa neNew Dispensation iko, nekuti vanhu varimo muNew Dispensation ndo vakanga variko muOld Dispensation achiyo. Saka kuti vashandira tika nemaitiro avo ihuri wayaya hatinotirene.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa, vaAlois Munyaradzi Chaumba, vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoshushikana nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa mudare reSenate ekuti hurumende haisi kudzowedzera vashandi vayo mihoro gore rino sezvo isina mari. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vanoti hurumende inofanirwa kukoshesa vashandi vayo pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu zvichienzaniswa nemari dzavanotambira. Bepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com rinoti vaChinamasa vaipindura mubvunzo wakanga wabva kuna seneta wezvishavane amai Lillian Timvers wekuti hurumende ichatora matanho api panyaya yekukwira kwemitengo zvisiri kuenderana nemihoro yevashandi vayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaChinamasa kuti tinzwe nezvemashoko avanonzi vakataura aya. Vashandi vehurumende vari kuda kuti vawedzerwe mihoro sezvo vari kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Ngatinzwei hurukuro yataita navaJou.
Izvozvo hatizvitambiri, vaChinamasa tigadza pasi mimba yomutikana. Nokuti vaChinamasa zvavanongoita chete ndezvokuda kutsamwisa vashandi vehurumende. Isu zvatinobvinirwa nezvekuti vashandi vehurumende ndo vanofanira kubhadhara mari dzakawanda kupfuura vemuprivate sector. Ndeyekuti corruption iite shoma. Ndezvemu vashandi vehurumende ndo vanopa kuti hurumende ionekere. Saka vaChinamasa isu tinofunga kuti havasi kuda kutaura chokwadi. Mari dzemangoda nemamaminera zvakawanda hatisatamboona kuti dzinobatsira nyika sei. Uyezve pane zvakawanda zvinokwanisa kuita tisingatarisi mari chete. Kupa vashandi vehurumende mastendi okuti vavake dzimba dzekugara zvinhu zvingapa pfunduso kuvashandi vehurumende. Kupawo kuti vashandi vehurumende vakwanisewo kupinza kana motikari dzomasekendhendi dzavanokwanisa kukwanisa mahara avo imwe chete pa5 years. Saka vaChinamasa vanoita sokuti havanyatsokuona zvinhu zvakanyanyisa kunaka kuti varayiridziwo nevamwe vashandi vehurumende vafinewo kuti vari motivated kuti vaite basa. Saka tatikumba kuti vanhu vanenge vachitungamirira hurumende vanofanira kutsvaka nhano dzakawanda dzokuti vakwanise kuona kuti vashandi vehurumende vangava motivated sei kuti vanyanyise kuita basa ndokuti hurumende yacho ionekere. Mari isu hatibhilivhi kuti mari hakuna, asi tinongobhilivha kuti ipriority chete yokupa mari ndo inosiyana. Nokuti dai muhurumende musina mari taifanira kuti tione makurukota ehurumende achiresaina kuti anenge akondewa. Asi kuti vanoda kushingirira varimo ndozvinoratidza kuti ivo vari kutorya nerifa, asi isu tinonga sose nomurungu.
Ko, panyayawo yemazuva muri kutambiriswa mihoro muri kugutsikana here? Tichiona kuti mwedzi nemwedzi vanenge vachitozoita kuzivisa kuti muchatambira riini.
Isu hatigutsikani nazvo. Ikodzero yomushandi kana tingati international labor law yokuti mwedzi waunotambira uno somwedzi waFebruary. Papeisi panofanira kutouya pakaratidza kuti mwedzi unouya unozotambira mari yako musi wani. Ndokuti zvishoma zvawana izvozvo ukwanise kuzvibhajeta kuti usvike next payday. Saka iwa kumukwako yokuti hatizive unotozozvakwasara mazuva maviri kuti unopewa rini. hazvinyatsoita uye zvazviratidzi chiedza muhurumende, hazviratidzi kuti vanhu vano unyanzvi hwokutungamirira, zvinongoratidza madiratibhandi kana kuti vanhu vasina chokwadi kuti vanoenda kupi. Saka isaifunga kuti vanhu vanenge vapindawo sezvo vakapindawo nekutonga kwaro vairatidzawo gwara rakasiyana navamugabe, asi tinongoona kuti hazvina kunyanya kusiyana navamugabe. Wakachinja ndidhiraivha chete, kondhakita ndiye wangodhiraivha, asi kuti tiri kungonanga kumwe chete motikari ichina mataya akangodini akangoponja. Isu tinofunga kuti vachina maso vanofanira kutsvaga mari yokupa vashandi vehurumende, nokuti kana vatsvaga mari ndo zvinopata vashandi vehurumende vashande nesimba. Vashandi vehurumende vane more than 6 years vasina mbowedzerwawo mari. Saka zvinhu zvinoshungurudza, zvinhu zvinosuwisa, vari kuita basa rakakura kwazvo. Maclasses kakuru kumaticha mamwe anosvika vana kuma130 uku, vamwe kuma103, vamwe ma190. Saka unenge usitoticha class 1 ina maticha akawanda, nokuti vakatosipenda kuri kuita mamwe maticha. Saka isu tiri kuona kuti chinotori chibharo kumbunyikidza uyezve kushaya hanya navanhu vanoita basa guru muZimbabwe vanova varaizi. Saka isu tinongokurudzira hurumende kuti dai aona kuti vashandi vehurumende ndo vatambira mari yakanyanyisa kuwanda kuti corruption iite shoma, ivo vasangodyawo vega vakuru vari mumaofisi umu.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reptuz vatakavafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa Vatemba Muliswa vanoti kushatirwa kwakanga kwaitwa negurukota rezvemukati menyika Vaobert Mpofu pavakanga vachibvunzwa mibvunzo nekomiti yavo kuparamende zvinoratidza munhu anoziva mhosva dzaakapara. Izvi zvinotevera kuramba kupindura mibvunzo kwakaitwa navamupofu pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemasimba svondo rapera. Vamuliswa vanoti vamupofu vachashedzwa zvakare kuti vadzoke kuzopindura mibvunzo, uye hapana zvavanogona kuita pamusoro pazvo. Tanonoka Wande weStudio 7 akabata vamuliswa kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitika ndezvekuti munoziva kuti komiti yedu ine masimba ekushedza munhu wese kusara kwapuresidend. Vamupofu vakashedzwa panyaya yebasa ravaibata vari minista wezvicherwa nguva yavo kuti vatsanangure nyaya yezvicherwa zvinenge ngoda madiamonds kuti nguva yavo pavaita basa iri zvakafamba sei. Izvi tinenge tichiita kuti senhengo dzeparliament timirire vanhu. Ngavamupofu vauya vangava neukasha, hatina kufunga kuti ndizvo zvingaitike, nekuti munhu wese anouya tokurukura. Togora kutadza kuwirana pane zvimwe zvinozikana, tiri pabasa, tiri pabasa.
Munofunga
renyika
imi sokufunga kwenyu, munofunga kuti vabhevha nenzira iyi nemhaka yei?
Munhu anoziva mhosva dzake munhu anoziva mhosva dzake, nekuti pane zvakawanda zvinotaurwa nenyaya yeupfumi hwavo, ende pane zvakawanda zvinotaurwa kuti vakatenga bhengi. Saka vanhu vanenge vachida kuziva kuti vakatenga bhengi ravo nemari ipi, nekuti zvinhu zvinozivikanwa. Vakatenga zvinhu zvakawanda muVictoria Falls, vane dzimba dzakawanda. Saka vanhu vanenge vachiziva kuti kobasa ravanoita rinoti vapfume kudai nderipi, ende ndizvo zvimwe zvacho kazvinenge zvichida kuzivanu kuti vanhu vasaite pfungwa yekuti aiwa vakatora zvinhu zvevanhu kana zvicherwa.
Imimi sekomiti yeparamende, pane zvamuchaita here nenyaya yavamupofu?
Tine masimba, takagara pasi tikaisa ripoti, ende paramendi tine standing rules, mutemo watinawo wekuti ukasateerera unochajwa in contempt. Munofanira kuziva kuti chero Shakabvu Roy Barnett akamboendeswa kujere neparliament nekuti anga aita zvinhu zvisirizvo. Saka pane mutemo, saka hapana kwavachaenda, vacharamba mutemo uripo. Parliament ine simba, parliament ndiyo parliament yakabvisa vamugabe kayavaimpeach. Saka tine masimba tinawo, zvogona kunonoka asi vachataura havo.
Zvavanga vachiti zvanzi imi mufanira kuti recuse yourself, maona kuti hazvikonzere here kuti imi musunduruke?
Aiwa ka, tikadaro ka, munhu wese angoya anongodaroka. Vanhu vanoziva ndiri simbi yebasa ka, ani ndakapinda kunoita basa. Pariamendi ibazi rakasimba. Izvi ndo zvandofanira kutaura vanhu kuti vazive kuti chero vakatamba havo kutamba havo, asi hapana kwavari kuenda.
Vanga varisa chigaro wekomite paramende inonana zvezvicherwa vatemba muliswa vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7. Studio 7 yakaedza kubata vaobet mupofu asi nharembozha yavo yakanga isingadairwe. Munhau dzemitambo. Sachigaro wechikwata chenhabvu cheDynamos vakeni mubayiwa vanoti chikwata chavo chiri kupemberera kusimudza kwachakaita mukombe weZimbabwe National Army Charity Cup nezuro mushure mekurova Highlanders 2-1 kuNational Sports Stadium. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nezuro mushure mekusimudza mukombe wekutanga wemwaka uno.
Takatamba weekend yakapera yeNecast yakavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba neChicken Indiana 2-1. Saka takazosangana mufinal nhasi takavarova 2-1 Highlanders kuti tasimudza mukombe nechezvetenu. Unogara uchiitwa makore ega gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neNational Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhwina. Ukatamba ukahwina, nyamafara anenge akati nyungu kuti defeat haina kidza. Saka tokufara zvakakuru semhuri yeDynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati paita chibhumu pazoita inenge on goal ichinotipiye kuti vanozotiraniswa nani. But rechipura zvekuti vakwariti kangazi rechipiri azokuweswa ngemera plus yanga iri muchibhumu bimo tichatovhunya kuzwa tiri kuti yani chaiya goya sapoza anjira dzohwara dzoa inini Highlanders vaikwaraiza nara raita the same hatina kuvhunya kuona kuti akuweza ndiani but tinozozova kuti vataachifungira nezvaonekwa ndizvozvo chaizvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve mari
mahwinas anopiwa 15,000 maranas up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarongera icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2 takanga tapota tatora championship. Saka ndozvinhu zvati kutarisira seDynamos kuti tikakuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhasi tihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyapodzokera paDynamos wacho chaya chaya nekukazvine zvingani nacho.
Ko uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti kesh yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko kesh kwaane swaiti kwaane zvakawanda wanda vanhu kubhora vakuuya manje nekuti vanorifarira havadiki havauye chete kana tisingatambo zvakanaka but izvomwe bhora richitambwa zvakanaka vanhu vanouya bcause havana chimwe chekuita kunze kwekuona nhabvu.
Sachigaro weDynamos vakeni mubayiwa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Mukomane mama zuru uyo anonde maondo mukashupana naye kunosana kwacheka makuku. Tine mukomano chimama simbi uyo anonde maondo ukadena inini kunochopezerana. Padiki padika vina mborisi kwanzi ashupana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa. Nekanguva kadika patone mborisi kwanzi arovana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa. Kuru chipeta muswe kuti padiki vakunje ukangodaro mukoma ipapo wapinda machena. Kuru chipeta muswe kuti padiki vakunje ukangodaro mukoma ipapo wapinda machena.
Nako kambo masuru kubva kuna Suleiman Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Election Resource Center yokurudzira kuti ZEC ikasike kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisiro achaitwa zvino kusvika musarudzo. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti inoshishikana nemashoko ekuti hurumende haisi kuzowedzera vashandi vayo mihoro gore rino sezvo isina mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare manheru anhasi na7 PM. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.